This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 6, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ndiri mukuru wenyika tangomuona mudei kabinet aichagara vanozvana Mnangagwa tongovaona vachingomhanya vachituka mhena vanonzi magamatoks herei.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatenda ibiti vanoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Kunyima vanhu marevenesi emacommunity radio station zviri kuita kuti budiriro isafamba nemazvo muZimbabwe, kuita kuti vanhu vataure vakasununguka panyaya dzokurima, panyaya dzekutaura kwezvirwere zvakafanana naHIV AIDS.
VeAmnesty International vanoti hurumende inofanira kupa vanhu marezinesi ekutepfenyura munharaunda dzavo kana kuti macommunity radio. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari munyori mukuru mubato rinopikisa reMDC Renewal Team vatenda ibiti vanoti zviri pachena kuti hurumende yava Mugabe yakundikana kugadzirisa matambudziko ezveupfumi. Vabiti vanoti vakuru vehurumende vari kupedza nguva yakawanda vachirwisana kwete kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Tabata vabiti kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Varume ava vakoniwa vana chinamasa. Tiripo ndechekuti tapinda munenzi pachirungu recession. Recession zvinoreva kuti ikonomi yenyu kwemakota maviri yadzokera murivhesi. Now since 2012 ikonomi yenge ichingodzoka murivhesi, so we've had over 6 quarters. So we are now, you know, the pachirungu recession. But the recession in Zimbabwe, you know, to pinda with depression. Depression, though, paya patekuti, nika yane makore 5, kushika 10, yaka ngode, rakusi namba basa, makamba naka varu, wawa nwa chitambuga. Eno katarisa, history nika ino hii, kubwa 1890, ine munyama wakupinda mwa depression ziwa ema 10 years, ema 15 years, anozi pachirungu, makuznet cycles, kanoti makontractive cycles. Saka, kuti kana mapinda mugomba iroro munofana kuti muite ma certain policies ekuti mumbude, but zvanu PF haizive. Saka zvavari kuita manje instead yekuti vaise congress nemanere kuti vabude, vari kutoramba vachitochera munyena wekuti tingoramba tichingosinga. Ndo paita problem. Uyu mukuru wenyika tangomuonawo mundege kabinet aichagara vanozvana Mnangagwa tongovaona vachingomhanya vachituka mhena vanonzi magamatoks herei, hatidyi gamatoks. So varume ava vakoniwa dai vabatsira vanhu veZimbabwe vangoti vanoti hazvisadzai vanorima kumapurazi kwavo kwavari kurima nyokawo.
Asi chii chingaitwewo kugadzirisa dambudziko iri vabiti?
Ikwezvi varume ava dai vambosiya taapoinda inonzi National Technical Transition Committee NTTC yevana vakafunda vamwe munavo kunana World Bank ikokoko, vana Mutuli Nyube variko kuna na African Development Bank, vamborana basa iri because zvokwadi namaidzororo 2018 tetafa tanuna nenhamo yevarume ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vari munyori mukuru mubato reMDC Renewal Team vatenda ibiti vari varunare muHarare. Amnesty International yaburitsa gwaro ririkurudzira hurumende kuti ipe vanhu marezinesi ekutepfenyura nhau munharaunda mavo kana kuti macommunity radios. Gwaro iri rinonzi Beyond Tokenism, the Need to License Community Radio Stations in Zimbabwe. Tabata chipangamazano muAmnesty International vaSimeon Mawanza kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuzadzikisa mutemo weBroadcasting Services Act, uyo unobvumidza kuti pave nemacommunity radio stations. Asi tinoona kuti papera makore gumi nemana hurumende isina kuzadzikisa mutemo uyoyo. Izvi zvinoita kuti vanhu vari munharaunda vachishaye mukana wokutaura vakasununguka pazvinhu zvinonga zvinetsa munyika. Tinoiona senyaya inoragidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu dzokusununguka kutaura nenzira dzavanofarira kunyanya kushandisa redio inova inosanganisa vanhu vakawanda munharaunda.
Asi semaonero enyu, chingava chikonzero chei chiri kuita kuti maresinesi ayanonoke kupiwa vanhu pane zvamuri kumbotaurawo nehurumende yacho?
Chatinoona isu seAmnesty International ndechekuti panyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, zvinhu zvematongerwo enyika zvinonyanya kukurira kodzero dzevanhu. Tinoona kuti hurumende ingava iri kufunga kuti ikapa vanhu mukana wokutaura vakasununguka vachishandisa nhepfenyuro, zvinobva zvapa mapoka anopikisana nawo mukana wokutaura nevanhu. Asi isu semaonero edu eAmnesty International tinoona kuti kunyima vanhu maresinesi emacommunity radio station zviri kuita kuti budiriro isafamba nemazvo muZimbabwe, kuita kuti vanhu vataure vakasununguka panyaya dzokurima, panyaya dzekutaura kwezvirwere zvakafanana naHIV AIDS, panyaya dzekugara chaiko chaiko kwevanhu. Kuri kwokuti vanhu vakakwanisa kuwana maresinesi aya vanotaura vakasununguka, uyewo vachitaurawo pane zvinonga zvichivabata-bata munyika.
Chipangamazano musangano reAmnesty International vaSimeon Mawanza vari parunare muJohannesburg, South Africa.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyango. My Instagram. Yeah,
man. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma-ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Waya, waya.
Muza waya, waya. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipakurira chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tichange tichikurukura nemadzimai anobva kunharaunda dzakasiyana siyana nemabasa avari kuita ekutenga nekutengesa. Tichange tichitarisawo kuti inhona dzipi dzavari kutarisana nadzo mumabasa avo panguva apo gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vari kuti nemuvhuro vari kutengesa vari kumaguta nedzimwewo nzvimbo dziri mukati memaguta vanofanira kunge vaenda kune nzvimbo dzavachapuwa nekanzuru.
Indinezwa mai vambe tinoshandira kwamakoni panonzi paJambanja, toita zvekusona nekutengesa pamafree market ari ipapo. Asi mange dambudziko ratiri kuwana ipapo nderekuti tiri kuuya tichibviswa like izvozvi takatotome imwe nzvimbo rimwe saidi riri kutobviswa vanhu vari kutonzi hanzi pada kupiwa vanhu. Hatizizwa ndevemisangano here raundevechii. Saka vanhu ivavo tichizva kuti vada kuvaendesa kuti zvinoreva zvekuti ezvinei zviri kutofamba nekanzuro. Like payakasvika ikoko iri kuti ava vari pakanaka, ava havasi pakanaka, but vanhu ivavo tichizva kuti kana vavabvisa vada kuvaisa kupi, nekuti ndo patiri kutorara maonapo ipapo. Saka vakatibvisa tichizva kuti vada kuti tiita sei. Bot pamusika ipapo vandorine rimwe saidi rakakurisa riri kunzi hanzi ngaribvisi kuchitengesa.
Imi munokwanisa kunge muchibata mari yakawanda sei pane mabasa amunoita?
Tingangoti kana tichinyatsotengesa zvakanaka pazuvawo hautadziwo kuona $50 yako. Kana une stafu yako yakanyatsonaka ofiti unogona kuti kana pasvondo unogona kunohodha zvinhu zve200 something. Kazhinji vanhu pabasa pedu vanohodha kamwe chete pasvondo.
Munokwanisa kuraramisa mhuri here nebasa ramuri kuita iri?
Kare taimbokwanisa kunyatsoraramisa but mazuva ano nekuoma kwaita zvinhu mari iri kunetsa. Asi ofiti zviri nani kuti hatisizofa nenzara, unozongonawo yemurivo nechi kuti vana vaende kuchikoro zviri nani asi manje tinotochema kuti vakatidzisa ipapo tikanogara kudzimba vana tinovaendesa nei kuchikoro
mune vana vangani
ini dzangu ndine vana vairi nditori muwidho akatofirwa
saka muri kuona sei kurudziro yakaitwa navachombo yekuti munge mabva kana muri kutengesera mukati memadhorobha kana mamunogara muendeswe kune dzimwe nzvimbo
ndinoona kuti kurudziro yavo yanga yakanaka dai vanga vaine nzvimbo dzavari kutiwa kuti ibvai apa muchienda apa sezvo vakatipawo kuti 7 days vachitivakirawo 7 days dzacho toonawo pekunogarawo ne 7 days wozvisusa hatina pekuenda vakatibvisa zvakutorewa kuti takutanda kutambudzika kudzokera back to square one saka zvinhu zvakatotionerawo vakationawo pekutiisira kuti vati ibvai apa endai apa achiona zviri zvinhu zvakashata asi manje zviri kuitika zvokuti kungori kana vaakunzi masoja ari kuuya musi wakati isati taziva manje kuti ko isusu tatii kupi home kana wokunzi mazuva akati motaurwa moonekwa kuti mukurisponda sengori kana maakunzi musi wa8 masoja ari kuuya zvinhu zvakangotivhundutawo kuti kochii chakuitika munyika ofuiti tiku munyika medu munoma hamuna kana indastry ipapo ndopakurarama nemunhu wese muno munyika vakatibvisa ipapo vamwe vane varume zvavarume vakangogarawo ndo vamwe vacho vanga vakufambawo mumastriti vachitengesa zvakutoreva kuti nhamo manje yakutovedzera munyika medu
dai hurumende yaiuya kwamuri imi vanoita zvekutengesa vachibvunza kuti maida kuti zviitwe sei maiti chii
inini nepfungwa dzangu zvangu ndaiti vakatipa pakanaka panosvikawo vanhu kwete kusango ndakanditoona zvakangonaka kuti kungoaloketwawo panhu pakanaka asi pari panhuwo panoonekwawo kuti vanhu vanofambawo nepo kuti isusu vakatisiwo pakanaka pekuti vanhu vanosvika hationi paine chakaipa chataramba ndechongori kana makunzi mangwana muri kubva
aiwa tinokutendai amai vahambe kunge manga muri pachirongwa chedu
inini zita rangu ndinonzi Sitavile Chuma ndotengesa ndiri kugwandi ndiri mvenda wekugwandi ndotengesa matomatoes nemafrozen nemacheni towota macheni chitengesa
saka zviri kufamba sei ikoko kugwanda
kugwanda hazvisi kunakisa zvakanyanya because unongoti uchingosvika nekura bhokisi yemafrozen vechingokumbira dhora necouncil kana usina dhora racho atimes vanokutorera mbatya dzese vakazvitora kuti ugozvitevera kwavanozivisa hauwane chinhu mafrozen you can sell more than 30 per day mafrozen i1 rand so ivo vachave vechida dhora racho kana achitengesa nemarandi unowana 30 rand vere ukangoti waita chance yokuti watengesa ese eri 30 unosara ne22 rand zvekare takavataurira vanhu ava kuti aiwa ngavatipewo nzira zvokuti tingashanda sei because tiri kushandira vana vechikoro gwanda yacho haibhadhari kuti masevenzi vana vacho ndizvo vana mbuya vanotarisa
saka munoda kuti hurumende iite sei kubatsira imi semadzimai sekutaura kwamaita
semadzimai tachikumbira kuti dai hurumende zvaichingoti haina mari vanoti kana yekukwereta hai kuti vatipe mabulk amount kuti timbotangisa business zvakangoti o havana dai yaichitihorisa vanhu vecouncil zvazvichiita nani because vana vedu vanoshanda kucouncil vesingahori 2 kune maorphans akawanda havana nzira zvokubatsira maorphans edu dai kwakuchiita nzira zvokubatsira kuti maorphans acho iwawatanoswerisa nzira vovabhadharira school fees
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai vambe vari kuchitungwiza naamai Chuma vari kugwanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives chatinopakurirwa naJonga Kandemiri
ndinokutambirai muchirongwa upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa dambudziko rinonzi riri kusangana nevagari vemuguta rezvishavane vanorarama nekutengesa Vagari ava varikuti paita mumwe muzvina bhizimusi apinda mubhizimusi ravanga vachiita rekutengesa huku izvo zvave kuita kuti ivo vaburiswe mubhizimusi sezvo muzvina bhizimusi uyu ari kutengesa huku idzi nemutengo wepasi pasi izvo zvave kuita kuti vanotenga vamhanyire kuna muzvina bhizimusi uyu. Mukuseya nezvedambudziko iri tabata sachigaro vevanotengesera pamusika wehama maoko vaFinias Madzivire.
Isusu tine yatinoti zuva ndomadhabhodhi akabata zvichavanhu muzuva imomo ndinenge ndavatekisa but seo kwesheni apa ndine ndiri kusection yefood and vegetable. Iko zvino nemamiriro akaita nyika yedu yekuti mabasa ivetidika hachawaniki nechidiki vangu vachirarama nekuita zvekusiya zvehuku zvinova zvinoitwa nemunhu usina mari. Kana tichitaura muno muzimbabwe ndo kuti tinokwanisa kutangiwa nemunhu anga asinawo mari akangowa nawo mari shomo ndiye anokwanisa kutanga nayo. Saka mabhizinesi mene vauchipinda mubhizinesi riya zvichireva kuti vava kuchiaffecta mayouth zvekuti nedzisiro vanhu vachapedzisira vopa nokuti kwato kwavanga vachiti vanoraramira apa kuchina kwavachararamira nokuti ivo kana vapita at a large scale kune vanga vachipa at a small scale automatically vanobva vadonyura.
Asika vamadzivire mese munenge muchitengesa chinhu chimwe chete chakafanana dambudziko riri papi apa vari kupinda nemutengo uri pasi here kana kuti vari kudi?
Maprices avo ari pasi semunhu unoita zvinhu zvakawanda. Dambudziko riripo nderekuti veruzhinji vari kutambura pari zvino saka vari kuzama kurarama mburikidza nokuchengeta huku. Vachichengeta huku kudero vanenge vasinazve mari yakakwana kuti vakwanise kuchengeta huku dzakawanda. Dai yanga iri kuti vanhu vane mari yakawanda aiwa kwangu kwakugwa kwevanhu vari pazera rino zvoo mazira akasiyana kuti uyu akaita huku dzake 10,000 uyu akaita huku 100 uyu akaita profiti ye20 cents pahuku 200 nedzisiro hatendi upfumba mati. Saka ndotambudziko riripo ripabhizinesi rati kuti iye bhizinesi iroro ndo rinova rakanyanya kubata muzvisha vanhu rinovazvenoita kuti vanhu vavo vakanga vatendesa huku dzavo nemariwo yakati vakawanawo maprofit avo vanoenda kushop kwakesi ndovanonotenga vanonotenga mafuta kushop kwake. Saka chasinga zvino iye kana adero ava veruzhinji ava voshinda kumusha here kana kuti vogara asi kushopu kwake kuti kutengwa kwacho handizi kuti iye unozvifundisisa here kuti kune vamwe vanhu vachavazofundisana kuya kutengawo.
Imi mati mamboedzo here kugara pasi nevemabhizimusi ivava vari kupindawo mumabhizimisi madiki aya muchivapawo divi renyu kuti aiwa isu ndo matiri kuwanawo mari yekuti tizokwanisawo kuuya tichitengawo zvimwe zvatinokwanisawo kuwana kuzvitoro kwenyu.
Nyaya iyi yakatotanga mazuva akapfuura tichitaura taingotaura sei dambudziko rawira musha iri nyaya yavanga yaitorongwa kuti vanhu vakwanise kuti vangomuhungisa unodawo kuti tiite sei nokuti kutimuti tine zvatinokwanisa kumuita because iye unoita unotiratidza kana mapepa ake kuti zvetekisea kana kuti zvake zviri pamutemo because muzimbabwe inenge yakatinunguka zvekuti iye unotendedzwa kubvitawo asi kana zvinhu zvakaita sezvazii kuti vanhu vari kuraramira kunenge project ngowani iyewo semunhu woune kwaanowana nako mari kwakawanda vaifanira kungeda azvhururirawo veruzhinji vakwanisa kuti vararamira.
Imi muri kubhadharawo here mari dzemitero kukanzuro?
Mari dzemitero dzinobhadharwa.
Saka mune anganzi pachirungu mahawkers license?
Mahawkers license iko zvino anga asisachabudi iti anchingoperera mabei emusika pakusaizozi kana ndiri pabei number 7 ndi andongonoperera bei number 7 license yange aichipa zvichizwa kuti konzero chakamisiwa malicense kanchirizei.
Asi muri kugutsikana here nemari dzamuri kubhadhara kukanzuro dzekuteerera nzvimbo dzamunotengesera?
Mari yatatichibhadharisiwa tinokugutsikane nayo asi dambudziko riripo here nderekuti tongotanga kungoti kubva patapinda mumaus dollar hatichatauri hedu zvekuru kusvika pari zvino hapana any development yatiyaitiwa kumisika yedu.
Aiwa vamadzivire tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Hai ndotenda mwaita basa.
Manga makateerera kuna sachigaro wevanorarama nekutengesa vari muguta rezvishavane vaFinias Madzivire. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndechiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
munau zedu zemitambo iriko mangwana ekaso Premier Soccer League Dongo Somi uri kutamba neHarare City kuvengere Buffaloes ichitamba neWawa kusakubva Wange ichitamba neFC Platinum kuColiari Triangle ichatamba neCholocho kuGibo Capes United ichitamba neFlame Lily kuNational Sports Stadium kuChita Islanders ichitamba neHowmine kuBaba Fields sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi veAmnesty International vanoti hurumende ngaipe maresinesi ekutepfenyura munharaunda tasvika kumagumo echirongwa chedu anoku